manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wesvondo kurume 19, 2022. Makatirira ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti Ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa waita musangano wavo kumasvingo wambenge wada kurambidzwa nemapurisa.
Masvondo mashoma apura atanga tichimhanya mhanya nemakliniki nemadistrict nemaprovinci tichiita aya anonzi mamicroplans ekuti tichinyatsokuzotanga kuita iyo blitz kana kuti drive.
Mangwana bazi rezveutano rinoti riri kuparura chirongwa chekupinda muvanhu uye kuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabaiwe nhomba yeCovid-19. Vesangano revadzidzi rezinasu vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nasi vaita musangano wavo kumucheke stadium kumasvingo vachivimbisa kusimudzira upenyu hwevakarwa hondo yerusununguko. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro nhasi munhandare yerujeko mumasvingo vachamisa vati hurumende inorangarira varwi verusungunuko ruzhinji nguva dzesarudzo chete nekuti inenge ichida kuvashandisa kuti vatsvage rutsigiro kana sarudzo dzaperawo vasiya vachinonga sose nemuromo. Vachamisa vashora chirongwa chiri kuitwa nehurumende chekuongorora zvakare kuti vaive varwi verusungunuko vana mujibha pamwe nanachimbwido ndivanani kuti vabatsire vachiti chirongwa ichi hachisi kuitwa murudo asi muchitsotsi nekuda kwesarudzo. Vaenderera mberi vachiti bato ravo rikapinda panyanga richadzorera varwi verusungunuko chiremera chavo nekuvapa upenyu hwakanaka senzira yekuvatenda nebasa guru ravakaita rekuirira rusungunuko rwevazhinji. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisawo kusimudzira upenyu hwevakarwa hondo vachiti vachavapa makambani minda uye kuvawedzera mari dzavanotambiriswa pamwedzi. Vachamisa vakurudzira vatsigiri vavo pamwe nevanhu munyika kuti vanyorese kuvhota vagovhotera bato ravo zvine mutsindo pasarudzo dzegore rinouya pamwe nedzemabai elections dziriko musi wemugovera. Vati vanhu vakavhota vakawanda kubirira kwesarudzo kunonetsa nekudaro vanhu vose vanofanira kuvhota pasarudzo kuti vachinje hurumende iri kutungamirira nyika. Vachitaurawo pamusangano umwe chete uyo mutevedzeri wevachamisa vatendai biti vati bato ravo rikapinda vachatambirisa vashandi vehurumende mari yemadhora ekuAmerica.
Tinoda kuti Mnangagwa after July next year aritire ochiona kuti nyika inotungamirwa sei, opiwa muchatitere wake agere nebonasi nebonasi nebonasi. Vemasvingo sando dzenyu.
Vaimbo vanhengo yeZANU-PF asi vava kubato reCCC vadzikama mavhaire vakurudzira vanhu kuti vatsigire mukomana wechidiki.
Achia kwani si
vatamisa vati bato ravo richashandisa sarudzo dzemabi election kuona kuti vane rutsigiro rwakadii kuitira basarudzo huru dzegore rinouya idzo dzinogona kuti paite hurumende itsva inotungamirirwa nevanhu vezimbabwe. Zvichakadaro, musangano wanga uchida kuitwa nezanu pf mucheke stadium unonzi hauna kuzoitwa ichiti kwanga kune bhora. Mukuru mubazi rezvekubudisa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugadi vaudza Studio 7 kuti vakuru vebato ravo vachiri kuziva kuti vanokwanisa kuita here umwe musangano sarudzo dzisati dzasvika.
Musangano warongwa ndewekuchitungwiza uyo waiswa musi wa23 ndira zvino vachitatu chevhiki rinora tiri kupinda ratakatarisana nesarudzo, asi takamirira hedu kuti vakuru vakonfirme kuti musangano iwoyo uchaenderera mberi here, uye uchienderera mberi tinenge tifamba sei tichange tichikuzivisai nekufamba kwenguva.
Sachigaro webato reMDC Alliance Mamogen Komichi vaudza Studio 7 kuti pari zvino havasi kuita musangano mikuru.
Iko zvino makandidati edu ati tiri kumakurudzira kuti sezvo taakuenda kumagumo, taakuenda kwamvura yacheka makumbo 26 March wasvika, iko zvino hatidi kutambisa time. Makandidates namakampeni teams avo ngavachifamba door to door vachitaura navamavhoti vachishandisa voters ravo vachitaura navanovhota chaivo vechikuru vanonzwisisa kwatakabva ndekwatiri kuenda.
Sarudzo dzemabi elections dziri kuitwa mushure mekunge nhengo dzakawanda dzebato reMDC mumakanzura nemudare reparamende dzakadzingwa dzichipomirwa mhosva yekutsigira vachamisa. ZANUPF yakadzingawo vamwe vayo, vamwe vakafa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bepanhau reIndependent Online rekusouth Africa rinoti zvarwa zvezimbabwe 500 zvakasara zvisina pekugara munzvimbo ine mapurazi yerobertson musouth africa mushure mekurwiswa nezvizvarwa zvekulesoto zviri kudawo mabasa epamapurazi nemusi wechina nechishanu. Bepanhau iri rinoti nhasi zvizvarwa zvekusouth africa vemabhizimisi, makereke nemamwe masangano akazvimirira vange vachibatsira zvizvarwa zvezimbabwe izvi nezvekudya, zvekufuga nezvimwewo, sezvo zvizvarwa izvi zvakawanda zvakapisirwa misha. Kune mamwe maguta zvizvarwa zvezimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri kumborwiswawo nezvizvarwa zvekusouth africa zvakaparura chirongwa chinonzi Operation Dudula. Rimwe sangano rinonzi Kopananga range richida kuratidzira muJohannesburg mangwana richishora kurwiswa kweve kune dzimwe nyika ava, asi rinonzi rarambidzwa nemapurisa richinzi rinogona kurwiswa neveOperation Dudula. Asi sangano iri ravimbisa kukwira kudare kuti ribvumidzwe kuratidzira. Bazi rezveutano rinoti kutanga mangwana riri kuparura urongwa hwekuenda kunzvimbo dzakawanda nechinangwa chekuti vanhu vakawanda munyika vabayiwe nhomba yecovid-19. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba mbiri dzecovid-19 vave mamiriyoni matatu ane zviuru 440,000 zvine 440,044 kana kuti 3,440,844. Chinangwa chehurumende chaive chekuti inga yabaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana zvevanhu vese munyika panosvika mwedzi wazvita gore rapera, asi izvi hazvina kubudirira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru munyaya dzekurwisa denda recovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva.
Kubva mande tinenge tiri kutotangira tiri kuti vaccination blitz masvondo mashoma apura atanga tichimhanya mhanya nemakliniki nemadistrict nemaprovinci tichiisa aya anonzi mamicro plans ekuti tichinyatsokuzotanga kuita iyo blitz kana kuti drive pamande ipapo. Saka tiri kutomhanya nendima kuti tione kuti wasati wabayirwa ndawabayiwe zvakare sekuziva kwemunoita ini. Kabineti yakabvuma kuti vana vane 12 years wakura kusvika 12 years kana kupfuura ndavabayiwewo nhomba iyoyo. Saka sondo rinouya tinenge tiri kumhanya chaizvo muzvikoro, mumamaketi, kwese kwese tichibayira nhomba yecovid-19 kuita kuti tirambe tichivharidzira nekubatsira kuti mhuri yezimbabwe isabatira chirwere ichochi.
Saka vanhu vanoziva sei kuti apa ndo patinokwanisa kuti tiende kunobayiwa pachirongwa ichi chamuri kuti cheblitz chekuenda kuna vanhu vakawanda?
Tatora mbatilita ura chai zone ya ini sekuta lakotiku chaiko zine zwit nengile chinko baira pese pese maklinik edese ma outreach edese private sector ripo kutibatira pambo rina kutatinga tipa ni unhuri ngati nengile jishaya kutu wanaruku bairu wapapi kutu kutu manya nengi na iyo yu kutu wanabairu pese pese maklinik edu machipatara edu ni nami watino kima auto chikweta garatijiba ila wanawaya manumba ze under 5 nenge tirimu
kutimuti maabudi rila pa blitza hapa murukuta arsela utimungabaya vanvangani
isu tirukuti blitza yadi nenge ili in 2 phases tirukuita iye machuno April na May ipe kutanga tirukutanga kuba ila kubama mangwana msue mande 21 March ndope tuku utanga kubaira wanu tozo mboti toreka ka break kadiki niki ke manso msondo rimika na watimairi tosi mzirafuti tobaira wanu ndozo watiri kutichiche zozo taka madese bi specifically phase 1 21 March kushika 3 April phase 2 kushika 15 May ndozo watiri kutika zozo
tichi tarisa utukona bazirezo utano ratanga kuburitsawo uwandu wevanhu vanenge vari muzvipatara vachipatsanura kuti ava ndo vari kurwara vari muzvipatara nechirwere cheCovid-19 vasina kubaiwa nhomba ava vari kurwara asi vakabaiwa tirikuona kuti vasina kubaiwa vacho ndo vakawandisa vari kurwara zvekuenda kuzvipatara zvinenge zvichifamba sei Dr. Maomba
ndizvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yeZimbabwe kuti bairwa ijekiseni inyoro wamu wangu wachitungu wati ukabai wa stungu naka wamu wakabai wa saru kungu wawara shwecho kwa izino tozika wabuti ya zile wakuti kana wabai wa mchato ni wa mchato wali chingwere icho icho unogona ngochiru wawara asichi ni chikuru kuru mbeche kuti wakabai wa wese kana po wakachiru wawara au awaru wali sije kutinda mchipatara awaru wali sije kutu wanogona kusuka pakufa ndoo saka maa kuona namba za akuta uru wazichi daizi wenyewe utano nchipangiza kuti wacho warukunya nyopinda mchipatara wanengu wa warisa wanengu wa sinakubaye wa jekiseni hili woro taka tulukungora batichikuli zira wani kuti wuna eka zato garaji kutahura ezria tae makabaye wa jekiseni hili woro unomba hiyo yu mkada imisinga zosiki pako urwara zokupuwa mbeda kana urwara zokusuka uti mwoto ufane chilwere ichochi
Mukuru mnyaya dzekurwisa denda reCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare. Zvichakadaro mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaitai Rusike vanotiwo vatambira chirongwa chekubaya vanhu nomba kana kuti blitz ichi nemaoko maviri.
Hongu nhau yeblitz iri kurongwa nehurumende tinoigamuchira zvikuru. Kanaka maringe nekuti senyika tinge tichikwanisa kubata iyo yatinoti herd immunity iya takatadza kubata mugore rapera asi blitz inenge ichida kuti inge ichitsigirwa uye zvakare ichisusumidzwa nemabasa edzidziso
sei zvamuri kutaura izvi zvakakosha kuti vanhu vakawanda vabayiwe
tiri kuona kuti veruzhinji vave kuneta kana kuti iya yatingati fatigue kana tatarisana nechirwere cheCovid-19 saka kuti pawanikwe nzira dzekunyengetedza kana dzekukurudzira veruzhinji kuti vange vachiuya vachibayiwa neiwo vemazera vechidiki panenge pachitoda kutoti senyika tinge tichibudawo zvekare nemastrategies
mungapa muenzaniso ipapo
tichitawo mamessages anoita kuti veruzhinji vaone kukosha uye nekunaka kwazvakaita kuti vange vachibayiwa zvinhu zvinorwadza kana kuti zvandingati zvisiri kunyatsotifadza kuti senyika tiri kuona veruzhinji havasi kuuya nouwandu hwavo kuti vabayiwe totarisawo zvekare kana naiyo booster racho chairo tiri kuona kuti vezhinji vari kuramba vachidududza havasi kuda kubayiwa asi izvo zvinoratidzawo kuti mabasa edzidziso ari kusaririra mumasure uye mabasa edzidziso ngaaenderanewo nedzidziso inoenderana nevana vechidiki vemazuva ano uye nedzidziso inokurudzira nyaiwo kana iwo vechikuru kuti vaone kuti sei zvakakosha kuti vanhu vange vachibaiwa.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano vaitai Rusike vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika, zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu zvine mazana mana nemakumi maviri nevatanhatu, kana kuti 5,426. Vanhu zana nemakumi matatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevanomwe vanonzi vari muzvipatara, uye pavanhu ava pane vanhu gumi nevana vakabayiwa nhomba, asi vamwe makumi matatu nevasere vanonzi vanga vasina kubayiwa nhomba. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reRed Cross rinoti vanhu gumi nevana kusanganisira vana vanomwe vapondwa pane imwe nzvimbo inochengeterwa vapoteri yeJugu mudunhu reIturi muDemocratic Republic of Congo nasi. Vanhu ava varwiswa nekuurayiwa nemapanga nemabhemba nechikwata chinozikanwa nekuti Kodeko chevanhu vechirudzi rweChilendu. Vapoteri ava vakabva kunzvimbo yeNgochi. Mamuchari nezvipatara zvekuBelarus zviri pamuganhu wenyika iyi neUkraine zvinonzi zvazara mitumbi yemauto ekuRussia nevamwe vakakuvara vari kubva kuUkraine. Pazviteshi zvechitima panonzi pari kuonekwa mauto eRussia akawanda anenge achibva kuUkraine akakuvara kana kufa. United Nations inoti vanhuwo zvavo mazana manomwe nemakumi masere vafa muhondo iyi, uye vanhu vanodarika chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mashanu vakakuvara. Asi United Nations inoti uwandu uhwu hunogona kunge hwakawanda kudarika pane zviri kutaurwa. Vamwe vashandi vemuzvipatara zvekuBelarus vanoti mudunhu reHomel vaona mitumbi inodarika zviuru zviviri nemazana mashanu zvemauto ekuRussia. Ukraine inoti yauraya mauto emuRussia anodarika zviuru gumi nezvina, asi vamwe vanoti uwandu uhwu hunogona kunge huri kuwedzeredzwa nehurumende iyi. Russia yakazivisa kuti mauto ayo anoda kusvika mazana mashanu akafa payakapedzisira kuzivisa nezvevainge vafa musi wa2 kurume, asi inoti yakauraya mauto emuUkraine anodarika chiuru chimwe chete nemazana matatu. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki, kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chanhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro zvepamusorosoro mushure mekunge mapurisa nemusi wechina arova nekusunga vamwe vadzidzi gumi paUniversity of Zimbabwe vairatidzira mushure mekunge mari yedzidzo yawedzerwa zvakanyanya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori munyaya dzezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union, kana kuti ZINASU, vaBoris Tadiwa Nashe Muguti.
Nyaya yanya kunetsa muzvikoro zvepamusoro inyaya yekukwidzwa kwefees. Fees iri kukwira muzvikoro zvepamusoro zvakasiyana-siyana, kusanganisira chikoro cheUniversity of Zimbabwe, chikoro cheBindura University, kuChinoyi University. Mari dziri kuramba dzichikwidzwa dzefees. Chinonyanya kunetsa apa ndechekuti zvikoro izvi hazvisi kupa vabereki nguva yekuunganidza mari. Naizvozvo rinove dambudziko nekuti vabereki havakwanisi kunge vachiunganidza mari yakawanda kudaro nekanguva kapfupi pfupi, uye hurumende yeZimbabwe inotishamisa zvitinova nekukatyamara kana tichiona kuti ivo vanotendera kuti zvikoro zvepamusoro zvikwidze mari dzefees, asi iyo hurumende yacho ichiramba kuwedzera mari dzevashandi vayo. Tichitarisa kuti vana vazhinji, vadzidzi vazhinji vanowanikwa muzvikoro zvepamusoro vana vevashandi vehurumende. Nokudaro, kana hurumende ichishuvira kuti mari inge ichikwidzwa muzvikoro zvepamusoro yefees, inofanira kutanga yakwidzawo mihoro yevabereki vedu nevariritiri vedu vanovewo vashandi vehurumende.
Zvikoro zvawedzera izvi zvawedzera nemari.
Ndingangoti zvikoro zvizhinji zvedzidzo yepamusoro zvichiri munzira kukwidza mari dzefees, asi pane zvakwidza izvozvi hapana chati cha isa fees iri pasi pe 500 United States dollars tikada kuisa kumari yekunze. Nokudaro tinoti imari yakawanda chaizvo kutitarisa nemamirira akaita zvinhu munyika muno.
Pane dzimwe nhengo dzesangano renyu reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU dzakasungwa dzichiratidzira kuUZT uko. Mukatudza kuti dziripi pari zvino, zviri kufamba sei panyaya?
Nhengo dzeZINASU dzanga dzakasungwa paUniversity of Zimbabwe dzakabuditswa nemusi wechishanu. Wakapuwa bail re 3,000 RTGS pamunhu, zvichireva kuti vakutongwa vachibva kumba.
Ko hurumende ikaramba yakatsika madziro ichiti mari dzezvikoro zvepamusorosoro dzinobhadharwa nevadzidzi dzisadzikiswe. Pane dambudziko rei apa?
Nyaya yakunetsa manje zvinhu zvikaramba zvakamira zvakadai. Dzidzo yepamusoro ichaita yevana vengezha chete kana kuti yevana vevanhu vane mari. Zvino zvinopesana nezvinotaurwa nebumbiro remutemo. Section 75 yebumbiro remutemo wemuZimbabwe inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekuwana fundo.
Asi muri kumboedza here kutaura nehurumende nenyaya?
Hurumende tiri kuedza kutaurirana nayo. Mumwedzi wapfuura uyu takanyora tsamba kugurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Murwira, tichivaonesawo zvichemo zvedu pamusoro pedzidzo yepamusoro muZimbabwe. Asi chakatikatyamadza chaizvo ndechekuti tsamba iyi haina kupindurwa. Takanyora zvekare imwe tsamba yechipiri tichikumbira kuti tigare navo pasi vamurwira, tionesane navo zvichemo zvevadzidzi vari muZimbabwe nekutsutsumwa kuri kuita vadzidzi vemuZimbabwe. Asi vakapindura ivo vachiti vakabatikana. So pari zvino hatisati tanyatsowana mhinduro inogutsa kana kuti yatinotarisira kubva kuhurumende. Asi pari zvino tichazama zvekare kugara pasi negurukota rinoona nezvemari vaMutuli Ncube.
Sei muri kufunga kuti zvakakosha kutaura namuzvinafundo Mutuli Ncube?
Nekuti pese panopera gore vanotaura kuti ivo vane mari yakasara kana kuti surplus. Toda kugarana navo pasi tinzwewo kuti mari iyoyo inosara havakwanisiwo here kuiunza kubazi rezvedzidzo yepamusoro kuti inge ichibatsiridzawo mune nhunha dzatiri kusangana nadzo nezvinhingamupinyu zvatiri kusangana nazvo kuti dzidzo yepamusoro inge ichienderera mberi uye vadzidzi vese vange vachiwana fundo yepamusoro yakanaka.
Munyori munyaya dzezvemitemo musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Tadiwa Nashe Muguti vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Makadimiko vatereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti pane mutereri anoda kupa pfungwa dzake pamusoro pemubvunzo wezvonzo rapera wekuti Mwari anogona kungonaisa mvura pamutendi wake badzi here achisiya vamwe vakavakidzana naye.
Makadi vatanonoka Wande, ndinokukwazisai nehama dzose muzita ramambo Jesu. Ndichidavo kutauravo nekubvunza kwakanaka kwavamamboma. Chekutanga ndinoda kutaura pavhesi yavabvunza iyo kuti shoko raJehovha richitaura kuvana vevaIsraeri raitaura zvinhu zvaibva mumuromo maMwari chaizvo chaizvo iri zviri zvokwadi. Saka mumuromo maJehovha hamuna shoko renhema raibudamo, maibuda mashoko azvokwadi. Saka pakati pedu isu shoko iri raitidzidzisa zviri Jehovha nepaamire Jehovha kuti kana vanhu mukavimbana Jehovha nguva dzose muchitenda kuna Mwari hapana matambudziko nenhamo zvinouya pamusoro penyu kana kuti zvipfuwo zvenyu chaizvo chaizvo zvingashayiwa zvekudya. Tikatarira vana vaIsraeri vachifamba murenje maiva musina chinhu kana muchero kana chimwe chinhu, asi Mwari waivapa zvekudya nepulani yake kubva kudenga. Saka kana tiri pasi perinozuva munyika dzatigere umu, kuriko kumwe kusanzwisisa kuri muvanhu. Nekuti tikatarira Mwari unogona kunisa mvura panzvimbo imwe chete zvekuti vanhu vanenge vasiri pamweya vanofungidzira kuti mvura yava kuna nemabhuku kana kuti yava kutevedzera masabhuku. Asi Mwari ipapo panenge pachinaya mvura ipapo ndopavanenge varangarira kuti pane munhu wavo usingafani kutambudzika. Saka zvinhu zvose zvatakapromisiwa naJehovha dai taivimba naye tichirevesa tiri tose tiri vanhu vaJehovha. Tingadai matambudziko nenhamo zviri pamusoro pedu tichiti tikachema kuna Jehovha zvinonzwikwa musine nguva. Saka Jehovha wakapromisa kuvanhu vake. Saka ndosaka muchiona zvichiitika kuti pamunhu waMwari mvura inonaya zvakanyanyisa ipapo zvekupedzisira vanhu voshayiwa kuti kumvura inongona panzvimbo imwe chete zvafamba sei, asi Jehovha vanenge vachirangarira munhu wavo uri panzvimbo iyoyo. Saka zvinhu zvedu zvose tikagara takavimba pana Jehovha, muchaona kuti dai nyika yaiva ichigara nerugare, nyika ichigara nerunyararo, nekuti Jehovha unorangarira vanhu vose vanovimba naye.
Tinotenda zvikuru nemashoko ayo. Tine umwe muteereri anoda kutipa maonero ake panyaya iya yekuti kufa kwemunhu nguva yake inenge yakwana. Tiri kutaura nani, tiudzie zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.
Magadi yenyu mukomata anonaka, ini zita ndinoitwa Lesimati Njaji, ndoda angu kupindura mufundisi vataura vana mukoma Joseph ava vambotaura futi panhau yekufa yekukwaniswa kwenguva. Mataurire ari kuita vanhu ava zvinoratidza kuita sekunge pamwe Mwari vanoshandidzana nematsotsi kuti munhu anoponda uye kana nguva yako yakwana weMwari vochitumira munhu yaanoponda uye wochikuponda wochifa yatokwana nguva yako. Handini munhu wopedza onzi anozotongwa futi. Anozotongwa sei? Kuri kuti akwanisa nguva yanga yatarwa naMwari vacho ivavo vozotonga munhu yechirudzi. Saka iyi nyaya yematauro avari kuita havasi kumboinzwisisa, vari kungotendera pano pamwe chete. So hapana anombonzwisa kana ka one pavanhu vese vataura ava. Matauro avari kuita kazvimbotoenderane, zvinhu izvi zvagara zvinotonetsa kuti uchizvinzwisa kuti zvinombofamba sei. Panonetsa ipapo panguva yekufa kwemunhu, kukwana kwenguva yemunhu. Zvinonetsa kuti tingazvinzwisa izvozvo, zvingatsambonyeperana sematauro avari kuita. Nokuti kana zvakutodaroka, Mwari havafaniri kutonga munhu kana auraya umwe munhu. Haafaniri kutongwa. Ende vozonzi futi kana ukazviuraya futi wega, still unondotongwa futi kuti wakwanisa nguva, wazvikwanisira nguva yangu inda yakuisa panyika kuti urarame. Vanga vakati urarame kusvika riini? Paunozoti anozve shuwai pavakataura Mwari kuti ndisvike apa, handina kuzosvika, indo pandikazviuraya, saka ndinotongwa. Hapana pavakanyora, saka kufa kwanika kuita tingoti no, ndipo pavanga vakangonyora ipapo. Saka hukomu kuti vazoti unozotongwa futi zvakare. Saka inyaya iyi havasi kumboinzwisisa, ende inana handina kana chandambonzwisisa. Munogona kuvadeedza futi vambodzokorora nyaya iyoyi, timbonzwa kuti vachapindura vachiti kudipa mashoko angu iwaya.
Vateereri, tinotenda kutandara kwamaita nesu nhasi. Tumirai mibvunzo nemamwe mashoko ezvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda pamitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Cape United 1, Highlanders 1, Herentals 2, Tenex 0, Harare City 2, Bulawayo Chiefs 1, Cranbourne Bullets 1, Manica Diamonds 1, Triangle 4, Wawa 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voita musangano wavo kumasvingo waimbenge wada kurambidzwa nemapurisa. Mangwana bazi rezveutano rinoti riri kuparura chirongwa chekupinda muvanhu uye kuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCovid-19. Vesangano revadzidzi rezinasu vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Anokonika ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndikusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 20 kuMbimbi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change uthi ibandla elibusayo kumele lingathothozeli udlakele ngesikhathi sokhetho.
Hlangane lokuningi kakhulu kumakampeyini.
Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo yokhetho.
Umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu njalo kulokuthula.
Imbongi elodumo inceda abantu asebekhulile emabhandleni.
La kusasa lingadili. Libe lisikhangela nsuku zonke.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha ngezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezine sizozizwa kulomsakazo. Umkhokeli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele ibandla elibusayo lingathothozeli udlakela eZimbabwe. UChamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni webandla leli eMaswingo okukhankasela ukhetho lwama-by elections oluzayo. Kumele kukhitshwe idemoni leli. Sinanzelela ukuthi kwamanye amazwe abantu bayavunyelwa ukuba besekele amabandla ezombusazwe abawafunayo. Lapha eZimbabwe ibandla elibusayo lithwalise nzima abaphikisayo. Umnanga kumele enze akwenelisayo lami ngenze okungifaneleyo. Okhetha izanu ukhetha udlakela. Okhetha mina ukhetha ingqubekela phambili. Umsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos siziwa uthi batholiswe nzima ngamapolisa lebandla elibusayo.
Siqhubekela phambili ngamakampeni ethu umkhankaso wethu uhambelana lohlelo lwama-by-election olukhona mhlaka 26 March. Sihlangane lokuningi kakhulu kumakampeni kodwa okuqakathekileyo kubana inhlanganiso yamukelekile kakhulu. Izolo besemtare sigcwalise isakhuva namhla siyemashingo. Kuyatshengisela ukubana abantu baloku accepta i-movement yabo njalo balokuthaba kakhulu ukubana kwaqalisa inhlanganiso entsha kwezombangazwe ukuze kulungiselele indaba yokuthi abantu bethole amanzi ezimpompini ezibhedlela kube le mithi, indaba yokubana kutholakala imisebenzi yabatsha, njalo indaba yana kuhlonitshwe izindawo lamasiko abantu kwele Zimbabwe, amasosha lamapolisa athole imali umkholo ophezulu ngama US dollar njalo lama teacher labo sobhuku lama chief behlonibhekela izweni lethi izinduna. So yiyo indaba esihamba ngayo kubana ke iCitizens Coalition for Change yona imeleleni njalo kuyino sikuthembisa abantu beZimbabwe sisiyaphambili.
Ibandla lezano PF lithi kalikhahlamezi amalunga amabandla aphikisayo, lithi qhubeka ngemfanelo imikhankaso yalo. Umnumzana Belief Gawule okubandla leli uthi uZulu uthakazelela okwenziwa libandla leZANU PF
kuma constituencies analaza kuba lama by elections ikakhulu eMadibelela and North Province iCholocho leBinga. Ngikhuluma nje umongameli welize njengoba usazi ube khona eBinga izolo dinga usekelo edingela ama candidates akhe usekelo kuma by elections abuya umhla ka 26 March. Ngokunjalo umkhankaso uyaqhubekela phambili. Njalo umsebenzi wakhona uqhubeka kuhle kakhulu. Njalo kulokuthula akula kuxhophana ukukhona, akula kulwisana ukukhona emabandleni adinga usekelo. Wonke umuntu ukhululekile, ababandla wonke akhululekile azidingela ukukhankaso ngendlela ekhululekileyo. Ngawo njalo kulokuthula, njalo umhlangano ekhona elandelayo imhlangano ekuncedisa ukuthi abantu ukuthi party amaparties asasasela amalanga ukuthi akhangase amalanga nalaya asetshenziswa sibili akumiwanga umsebenzi uyaqhubekela phambili ngokunjalo amabandla ingathi ibandla lezana PF liyaphambili ngomsebenzi wokukhankasa kuze kuyefike ekugcineni ngokunjalo kule mihlangano eminye emincane ncane njengoba umongameli sedlulile kodwa ikhona imihlangano esenzakalayo eqhubekalayo phambili phakathi kwama-constituencies analako umsebenzi uyaqhubekela phambili kawumanga ngokunjalo ke abadala njengoba kade bebuyile bebezofaka nje icing sugar phezu kwekeke umsebenzi phezu kwemsebenzi owenziwayo
abacubungula ezombusazwe basola kakhulu ubudlwangudlwangu obenzakala ngesikhathi amabandla ekhankasela ukhetho oluzayo umnumzana evidlela ncube ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo uthi amabandla aphikisayo kawakhankasi kahle ngenxa yokukhahlanyezwa amapolisa
kunenge okungahambi kahle ikakhulu sibona iqembu lezana uPF lolodwe livunyelwe ukukhankasa ngesikhathi elithanda ngaso endaweni elithanda ngayo amanye amaqembu ayavinjelwa ngamapolisa ukuthi akampeyine ukuthi akhankase ngokunjalo ukhetho kalisoze lube ngolukhululekileyo ngokuba alukhululekanga ukhetho uma amaqembu aphikisayo engavunyelwa ukukhankasa ngendlela abavunyelwa ngayo yi-constitution ngakho ke kubi ukuthi siya okhethweni kodwa siyalubona nje ukhetho lwakhona ukuthi alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yalokho ngokuba umthetho usetshenziswa ngendlela evimbela abanye ivumela kodwa iqembu lezana PF uyinto engekho emthethweni leyo
ukhetho lwama-by elections luza kwenziwa ngomgqibelo uvotelwa amakansila lamalunga edalele iparlamente endaweni okwaxotshiswa khona amalunga edaleleli libandla le-MDCT lele People's Democratic Party amanye amalunga ajona inhlanganiso ye-Copenhagen Africa Against Xenophobia ithi zisiya emthethwandaba ngemva kokuba amapolisa esemise ukutshengisela kwabo okumele kwenziwe kusasa eJohannesburg uthuso khumalo kusiphalo ludaba eseSouth Africa
isikhulumeni senhlanganiso yeKopanang Africa umnumzana Dale McKinley utshele intatha zindaba namuhla ukuthi baphatheke kubi kakhulu ngemva kokuba amapholisa emise ukufola kwawo emgwaqweni bekuthaza ukumiswa komkhuba okuhlukuluzwa kwabantu bakwamanye amazwe kweleSouth Africa uthi sebebhalele emthethwandaba befuna kuchithwe isinqumo samapolisa lesi.
We have filed an urgent.
Sifuna umthethwandaba usiphe imvumo yokutshengisela ngoba lokhu kulilungelo lethu.
Our intention, if we get the right ruling, would be to march on Saturday the 26th.
Omunye unkokheli zale nhlanganiso unkosikazi Janet Mnakamwe uthi ngokuqala kwele South Africa ukubona amapolisa evimba ukufola kwabantu abakhuthaza ukuhlonitshwa omalungelo oluntu.
Our march was going to expose the kleptocracy.
Mabonile ukuthi ukufola kwethu kuzaveza ukwephula kwamalungelo abantu bokuza.
That actually shows that there is a crisis in terms of human rights.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Sibongile Chabalala uthi akavumelani lokuhlukunyezwa kwabantu bokuza okwenziwa ngamaqembu afana le-South Africa First kanye leqembu le-Operation Dudula. Uthi okubahluphayo ukuthi bakhona abaphathi ntambo angathi bayokusekela lokhu.
Uminister Aaron Motsoaledi akangathi umehlule ukwenza umsebenzi wakhe asebenzisa ama criminals on the ground ukuthi enze umsebenzi wakhe bekicele umsebenzi wakhe ukuprotecta abantu abase South Africa irrespective of ukuthi bani ba documented or abekho documented
isizalwane seZimbabwe umnumzana Dumisani Leah laye oyingxenye yalenhlanganiso uthi kukhanya sengathi ukwaliwa kwesicelo sabo sokufola kukhombisa ukuthi amapolisa ambaxambile
bona babonise angathi bayesaba i-Operation Dudula. Thina i-Operation Dudula noma singalwi nayo kodwa asiyesabi ngoba i-Operation Dudula yinhlangano yezikliwe.
Encwadini ebhalelwe inhlanganiso yeKopanang Africa amapolisa athi angeke abavumele bafole ngoba abaqhuba umkhankaso we-Operation Dudula bazabahlasela. Ithi njalo ibalele ngoba kulamahungahunga ukuthi abafuna ukufola laba ngabaselizweni ngokungekho emthethweni. Ikopanang Afrika iti zonke lezi zizato lizaba nje lamapolisa ngakho sebehlele ukuthi umthethwandaba ungabavumela baza kubeka ngokufola lokhu evikezayo omgqibelo. Kusenjalo amapolisa esabeleni seWestern Cape athi sekulokuhlaliseka elokushini legqubela endaweni yeRobertson ngemva kokulisana kwezalwane zeZimbabwe lezakwelele Soto kubangwa imisebenzi emaplazini. Melestudio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, ngingutruso Kumalo.
Weze mapandeni namhla sixoxa lembonga Zulu uObert Dube onceda kakhulu abantu asebekhulile emaphandleni ikakhulu ababalekelwa izihlobo labangane. Siyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyinzalo yelupani esidobulambizi eDandanda kodwa kwamanje ngicatshise ikhanda empophoma zaseVitoli. Ngilo msebenzi engiwenzayo owaziwa nguZulu okuba imboni lokuba ngusomahlaya lo mphathi wohlelo xebo kuhle uMaster of Ceremony ngolimi lwemzini. Ngingumlobi lonyaka yimi engithole isicoco sokuba imboni encinte zonke kuNational Art Merit Awards.
Siyakuzodube kuyini okwenzela uZulu?
Ngaphandle kwalokho ngilolunye ihlelo engilwenzayo olokusiza abaswelayo. Angithandi ukusebenzisa abantu abahlupheka ngoba sonke siyahlupheka ingqesi semhlabeni. Ngilohlelo lwengilwenzayo obese ngikwenza kulezi nsuku ngangike ngithi mina ngincedisa abantwana abaswela imali yokubhadala esikolo. Yebo bengilokhu ngisakwenza lokho. Ngase ngisungula kathi esuhlelo olokudinga izalukazi ngizincedise ngalokho engiyabe nguthwele okuyimpitsha.
Ye, luhamba njani uhlelo lwakho lolu?
Luhamba kuhle kakhulu uhlelo lolu ngoba ngike ngipostele senkundleni zokuxhumana babekhona abaphostele nje okuncane. Kungifundise izinto eziningi kakhulu. Abantu laba bayizalukazi iningi labo balahlwa izihlobo labantu ababo besitsho ezabo izizathu. Besithi bayaloya, bakhulume nje kube kuningi. Angeke ngithi kabaloyi mina ngoba umthakathi lami kangimazi, kodwa ke ngifunda okuningi ngakho khonokho ukuthi abantwana kwesinye isikhathi bangakhula bayahlamukela abazali babo. Kwesinye isikhathi ikakhulu bangathatha, kumbe uma sebesebenza. La ngokuthi lezi zalukwazi nxa ngixoxa lazo, zinginika olunye ulwazi oludephe kakhulu ngokunye besingakwazi. Ngoba thina sikhula sikwazi ukuthi imbali imi kanje esayibala emabhukwini, kodwa uma usebantwini abadala bayibetha ngenye indlela ekufundisa izinto ezinhle kakhulu. Umsebenzi lo ngiyawuthanda kakhulu ngoba ungihlanganisele ezalukwazi bakithi intombi zami engizithanda kakhulu. Ufike nje ekhaya uthole isalukwazi sihleli kasilalutho, abanye bahlala emawobeni bakithi sokudilikile, abanye umfice ngela ngitsho ukudla. Kodwa akwamukele ngenhliziyo enhle bakithi umuntu azathi mntanami uzahamba ngelalutho kangila ngitsho ukupheka. Nami ngiyabe ngithola ukuyimbija nasifike sihlale phansi lesalukwazi sami sixoxe sipheke sidle.
Kuyini okwakwenza wasungula uhlelo lolu Dube?
Ngikwenza lokhu ngenhliziyo enhle ngoba mina ngumuntu owazalelwa ekhaya, wakhulela ekhaya. Impilo yami nje yonke ngathi igxile ekhaya, esikhiyena ngaze ngiyithande njengoba ngiyisebenzisa njengoba ngingumuntu wemakhaya. Ngakhula mina lami ngingomunye wababeswela okwakulihlazo mbo okwakuyinhlekisa esigabeni. Ngibona la izizalukwazi sihlala sisodwa, nxa kulesizalukwazi sihlala sisodwa abantu lanxa besiyakhona behamba benqenqa kuthiwa lana uhlala yedwa uyaloya, bemesaba abantu. Kodwa ke mina ngokukhula langokunanzela izinto eziningi ngase ngicabanga ukuthi labo bantu kumele ke ngibadinge ngibancedise ngoba bengelabantu ongabancedisa. Hayi ukuthi abazalanga, hayi ukuthi abalazi hlobo, hayi. Kodwa ke kusuka bese kuguquka phambili abantwana bangakhula babona unina sengumthakathi, ubugogo sengumthakathi. Abanye abantwana basuke bahambe bayegoli badliwe zindunduma bangabi le ndaba langemuva. Kodwa umama ekhaya bephila, ubugogo bephila, bengasamnaki mbe bengasamnanzi. Mina ke ngikwenza lokho ngenhliziyo enhle ngoba labantu ngiyabathanda baligoli nje baligugu kithi. Ngibonga labantu abake bangincedise bakithi benginikeza amandla ukuthi ngiyefika khona ngisize ngengikwenelisayo. Bese ngicina ngokuthi abantu bakithi umama ngazele ngumthakathi lokho engunyoko ungamlahli.
Kuyazikhanyela Dube ukuba uyakholisa ukusebenza labantu asebekhulile. Ake sizwe lokhu.
La kusasa lingadili. Libe lisikhangela zonke.
Hayi kulungile kulungile nkazana. So njoba sengibuye ngazokhipha ngalobona ngibuye nini ngizothayimela. Hayi pendula pendula nkazana ngibuye nini ngizothayimela.
Angazi.
So sengivunyela ukuya noma isiphi isikhathi.
Lapha lizwe uObed Dube imbongi kaZulu ezikholisela logogo esabelweni seMatabeleland North. Simalapha kuhlelo lwethu lwezemaphandleni besixoxa noObed Dube imbongi kaZulu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia eselibhomba kwele Ukraine ngama hypersonic missiles libhombe isikolo izolo kusihlwa eMariupol esilabantu abangamakhulu amane 400 abaqatshe khona besesaba impi phakathi kwamazwe lawo. I-Associated Press ibika ukuba ELeRussia libhomba mahlayana emadolobheni njalo lihlasele enye inkamba yamasosha lisebenzisa ama-missiles la angakaze asetshenziswe emhlabeni wonke jikelele. Kubikwa ukuba ELeRussia lithwaliswe nzima libutho lakwele Ukraine egangeni lemadolobheni. Kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kwele Ukraine ngenxa yempi le esithethe njalo imiphefumulo yabantu abaningi kakhulu. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine sebebalekile kulelo lizwe loba kubikwa engani kulabanye abalokhu bezama ukuphuma bayephephela kwamanye amazwe. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uza kwethekelela amazwe akuzwekazi le-European Union uyakhuluma labanye bakhe ngempile. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu
namasiko
babelobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwenjelele. Lizakhumbula ukuthi ngeviki ephelileyo sikhuluma ngokuthi kulelitshe eligcwezuke entabeni duzane lenjelele lagiqika latshiya ligebhe kakhulu-ke emadwaleni lawela ekhalweni lwezintaba. Abazi ngamasiko bathi lokhu imihlolo bethukile labanye abakhonza uJesu Kristu.
Msitini Ndlovu we-Followers of Christ ngikhonza eMpophoma eNkulumani Primary Government Primary room number 21. Ya sikuzwile lokho okwenzakeleyo kuyinto enzima kuyinto ebesingayikhanyelanga but itsho something kule nto eyenzakalayo. Kwalokhu iBhayibhile ithi ngensuku zokucina kuzaba lezinto ezishiyeneyo ezizamangalisa abantu ezwini elitholakala kukagayi 1 lithi kuzaba lendlala kuzaba lani engilethemba lokuthi lokhu kungumhlelo wensuku zokucina ukuthi uJesu useseduze sezabuya. So-ke into edingakalayo ukuthi abantu bame eqinisweni bame lapho abami khona emkhonza uJesu.
Ake sizwe ukuthi ukhulu laye uthini ngodaba lolu.
Igama lami nguWin Moyo emphuma enkayi ngidabuka kosikhobokhobo indina yami. Enza izinto ezingaqondanga badubula endlelele bathatha izindiwo ezamasiko khonapha endlelele esingakwaziyo ukuthi bazisa ngaphi bona laba bantu. Ngemva kwalokho bathatha umambo ongazakaliyo ukuthi uthuthu vela ngaphi bamusa endaweni endlelele bona beyingabantu abagcwele igazi izandla zabo. Sinanzelela ukuthi igugura wundi yabulala abantu abaningi khonapha emathebeleleni kusukela kibo. Izano le ivele kayifuneki ukuthi ihambe endaweni elitsheni lele lawayo. Kuyini abafuna ukukwenza? Kuyini abakwaziyo ngendawo yemathebeleleni? Nginanzelela ukuthi kabazi lutho abangalwenza lulungise isigaba semathebeleleni.
Siqhuba lapha udaba lwethu lolamhlanje. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontukamele komo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Salibona ngizihlozi ngkhosi ezithandekileyo. Ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana sibonga uYehova inkosi osigcinileyo phakathi kobunzima bonke esedlule kubo izisuku ezedluleyo. Lalowu obunye esihamba sibuqhele engqondweni zethu ngobunzima esihlangana labo sisaphila lapha emhlabeni. Namhlanje sihlangana lelizwi esilithola encwadini kamvangeli uLuka esahluko lisesihlanu indima ezimbili nje u4 no-5. Kufundeka kanje, kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujileni nehlise amanetha enu nibambe. Verse 5. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Lapha ke nguJesu lo ekhuluma lo Simoni. Ilizwi esiphezu kwalo yileli elokuthi uJesu eseqedile ukukhuluma esebonile le mizamo eyayisenziwa nabagoli benhlanzi laba uSimon Petro labanye, uJesu uthi eke ake liyesuke lapha elikhona liye enzikini lizabona ukuthi kuyakwenzakalani, lizabamba inhlanzi eziningi kakhulu. UJesu uzama ukusitshengisa ukuthi nxa sihleli kumele sibe ngabantu abalemizamo ebonakalayo, ngoba okunye nje siyakhekheleza emaceleni indaba ngokwayo siyichiye, indaba isala ukuthi ilungiseke ngobana siphikelela sisenza into yinye singalaleli ilizwi lakhe likhuluma kithi. Nxa sihleli lemindeni yethu emizini yethu kuningi okusihluphayo, singabe sihlutshwa ngabantwana, sihlutshwa izihlobo, sihlutshwa yini, sikhala kusa kwamalanga njengalabo abafundi abakhala bethi bazame ubusuku bonke ababambanga lutho. Okunye ukwenza ukubana sihlupheke sidubeke kakhulu ngempilo yikuthi kasilaleli ilizwi likaJesu ekhuluma kithi. Sifuna ukwenza owamakhanda ethu, sihlale sinxaphe singabazondileyo, ngoba na izinto kazihlangani, baba nomama kabezwanani, abazali labantwana kabezwanani, izihlobo kakukhulunyiswana, ngoba na siphethe into eyodwa iminyaka leminyaka. Kasilaleli ilizwi elithi qhubekela ekujuleni kumbe enzikini uzobona ukuthi kuyakwenzakalani, ngoba na uJesu kachonga ukuthi tshintshanini isikepe, kachonga tshintshanini amanetha, kachonga ukuthi tshintshanini umfula, uthi sukani lapho elikhona ngoba lapho elikhona kusekhunjini lomfula kakulalutho, qhubekani liye phambili. Indaba iphambili sekujuleni kwenhliziyo yomuntu, aso ndaba nje ongapho ngoyithatha lula. Yikho lokho okwenza ubana izinto zingahlangani, kungakhulunyiswana. Njengoba ngitshilo, kumele sisuke lapho esikhona silalele ilizwi lenkosi ukuthi lithini, biza silayela nje emindeni ukuthi senzeni, singalilalela ukuthi uJesu uthini kithi, impilo zethu ziyakuba ngcono. Labanye abantu bamangalithi umuzi wokuxabana engathi ungumuzi woxolo, umuzi wokuhlupheka usungumuzi wabantu abahlalisana kuhle. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, siyabonga umusa lothando wakho, lelizwi lakho elisilaya ubana silalele wena siza kuphumelela. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Ngiyabingelela kumsakazo nakubalaleli bonke nakubalandeli bomculi wegospel ngegama lika Jesu. Amen. Okhulumayo ngugugulethu Moyo, intombi yakwaTshongogwe komanali obuya endaweni yaseFlabusi. Gospel uyabhala amaculo njalo uyakhompoza. Unama album amabili eyokuqala ithi Ngiphethe Jehova ikhuluma ngobuhle nangobukhulu nangokumbonga uNkulunkulu. Eyesibili ithi Akehluleki ikhuluma ngobungcwele nangokumdumisa uJehova. Egelele ukuqhubeka eshumayela ivangeli ngomculo kubantu bonke emhlabeni nokusiza emphakathini ikakhulu intandane nokuthuthukisa laba abanekhono lokucula. Ubalandeli uthanda ukubonga kakhulu ngokuxhasa lithenga ama CD baqhubekele phambili njalo bewathenga bexhasa uyalithanda nonke.
Siyabonga kakhulu ntombazana ungadinwa kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele vesilazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi ibandla elibusayo kumele lingajojozeli udlakela ngesikhathi sokhetho. Ibandla elibusayo lithi iqhubeka ngemfanelo imikhankaso yokhetho. Imbongi elodumo inceda abantu asebekhulile emaphandleni. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalisayo mokipstuli.